masuta enyu nekutipa mukana kuyapa chirongwa chenyu tiri kuobserva kwatavhara mapolling stations dzamunoziva saka tiri kuobserva maelections ari kuitirwa kucholocho rural district council muward 16 nemuward 20 uye zvakare tine maobservers ari kuhwedza rural district council muward 4 donzo redu nderekuti tirambe tichiongorora maelections ose zvawo kuitira kuti tione kuti mitemo iri kuramba ichiteedzerwa here pane zviri kushanduka here pakuitwa kwemaelections uye pane zvatingarambire tichikurudzira kuti zviimprove musarudzo dzedu saka so far kubva makupeni kwatanga tichiobserva kusvika pari zvino hatina kunzwa hedu kuti pane zvakanganisika zvizhinji zvatanzwa tanzwa kuti kwese kuri kutatu kuri kufamba zvakanaka kuri peaceful hakuna mhirishonga yatambonzwa kubva kumaobservers edu kana zvimwe zvingakanganisi kuti election inge ichifamba zvakanaka
pavanhu vanga vachivhota nhasi mai Dingane mungati sangano renyu raono here vamwe vanhu vanga vachitadza kunge vachivhota
pane vaya vatangoonawo vatinoti ma-assisted voters vanga vachitadza kuvhota vari vega vanoda kubatsirwa but handingati dambudziko rakakura nokuti mutemo wedu unotoprovida kuti kana munhu achida kubatsirwa kuvhota anobatsirwa nani uye zvinofamba sei saka handingati vatadza kuvhota asi kuti vavhota asi vachibatsirwa vanga vari manambers acho anga akatidzikei patatarisa manambers edu masikati saka tatane manambers ekupera kwezuva iri kuti vazobatsirwa vangani asi nhamba yatangowana yanga yakati kwirei pamasikati patawana mastatistics kubva kumaobservers edu yanga iri kucholocho kuward 16 panonzi pashabva primary school polling station pavhota vanhu 28 vachibatsirwa
ko iwo mashandiro ari kuita Zimbabwe electoral commission anga achikugutsa here
mukushanda kwavanoita vanoshanda vakasungwa nemitemo saka isu kana tichitarisa kuti vari kushanda tichitarisa kuti vari kucomply here nemitemo yemaelections hatine maregulations hatinotiwo maelectoral laws edu izi maregulations nemaadministrative procedures anenge akaiswa saka pakuongorora kwataita kubva makuseni zvinhu zvakaita semavoters roll vanaindelibo maka iyaya maballot papers zvatinoti maadministrative processes anga achitedzerwa zvakanaka hatina kuona chataona chekuti tingapokane kana kuti changa chakakanganisa chinonga zvichifamba zvakanaka saka mutemo zvakare vanga vachiteedzera sezvandambotaura zviye kuti vanhu vanobatsirwa kuvhota for example vanga vachibatsirwa zviri pamutemo vanhu vachiitawo sarudzo dzavo zvakasununguka uye secrecy iripo
mapato madiki anga achikwikwidzawo here musarudzo yemabyelection idi
pasarudzo iyi mapato ari kukwikwidza izanu pf nemdc alliance chete ndo vati vari kukwikwidza mapato madiki haapo
iwo mafambiro aita sarudzo kana tinge muchitarisa sesangano pane zvamunotiwo here zvinhu zvanga zvichikushungurudza ichi
pari zvino hapana tiri kutoramba tichinzwa kufara nekuti pane imwe recommendation yatanga tichipusha makora anova mwedzi yapfuura kubva muna 2018 yekuti voters roll redu ngariiswe panze pepolling station vanhu vatange vamboona vasati vapinda kutoti vanhu vanozonzi hamusifanira kunge muchivhota pano vaite vashoma saka tiri kuona kuti vari kuramba vachingozvidzokorodza vachingozviita mabyelections saka kumaward byelections iwayo ari matatu voters roll ranga rakadisplaywa kunze kwemapolling stations panze uye vanhu vavachiona mukana wekutanga vamboona kuti sarangu riripo here vasati vaprocedha kupinda polling station izvo zvinoita kuti vanhu vanozonzi redirected driver kana kuti hausi kufanira kuvhota pano namba yacho inge ichiti dzikei saka sinzvoke tiri kutonzwa kufara kuti vari kutora mamwe marecommendations edu vachimashandisa asi pakuti pane zvatasutumwa nazvo pari zvino hapana.